Masebos akadamburwa zvinonyadzisa 61-15 pamusha nekinya muHarare Sports Club mukupera kwesvondo izvo zvavakanda pasi pasi mugungano rezvikwata zvina zviri kurwira mukombe weAfrica Cup Division 1A. Masebos aifanira kukunda mumutambo wepamusha uyu kuti vaite mukana wekutora mukombe womuAfrica uyu pamwe nekuchengetedza chinzvimbo chavo chekutamba mumakundano e2019 World Cup ayo ari kutanga pakati pegore rinouya. Asi kukundwa zvinonyadzisa kwavakaita kwasiya Zimbabwe iri pachinzvimbo chekubuda mugungano rakakosha reAfrica Cup Division 1A irori. Vatarisana zvekare nedambudziko rekutadza kutamba muma2019 World Cup qualifiers sezvo zvikwata zvinenge zviri muAfrica Cup Division 1A gore rinouya ndizvo zvichatambira mukombe wepasi rese uyu. Mutambo wemasebhozi unotevera uri pamusha neUganda musi wa23 Chikunguru, asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo mutambo wavo wekupedzisira vari kutamba nenamibhia kuvindhuk musi wa6 Nyamavhuvhu. Zimbabwe haisati yambodya namibhia pamakore gumi adarika. Panguva iyo masebhos ari kutsvaga kuti chii chakavarova. Dynamos iri kupemberera mapoints avo 15 mumitambo mishanu mushure mekunge Dimbare yakatatarika asi ikarova Border Strikers 2-0 muRufaro Stadium nezuro. Chikwata chekuBeitbridge ichi chaive chakabata Dynamos zvekuti vamwe vatsigiri veDimbare vanga vave kutofunga kuti mutambo uyu uchapera uri mangange apo Elisha Mumuroiwa akazokanda chibodzwa kubva pamugadzikirwa kwapera maminitsi 65. Idzi ndidzo shungu Dynamos yaitsvaga sezvo kudzanani akasaka akazowedzera chimwe chibodzwa ndokupa Dimbare mapoints 3 pamwe nekupamba chinhano chimwe chete paurongwa wePremier Soccer League kuenda pachinzvimbo chechina. Murayiridzi wechikwata cheBorder Strikers Neva Malunga anoti vanogamuchira zvakaitika asi achiwedzera kuti zvinorwadza kuti matamba zvakanaka zvakadai munodzokera kumba musina chamakabata.
Zvinenge zviripo izvozvo izvi, you cannot run away from it. Tinongoita zvinenge zviripo izvi. It's of course we have lost, but we have played a good match. Apa Border zvinongorwadza hazvo.
Uyu ndiwo mutambo waMalunga wechipiri kubvira atora basa kubva kuna Soroja Minuka. Wekutanga wacho Border Strikers yakarova Harare City ndokutambudza Dynamos mumutambo wavo wanezuro. Asi Malunga anoti hapana zvakawanda zvaakasandura kuchikwata ichi.
Chandingati chandakasandura kazhinji ana kusandura muzvi zvakawanda. Pane zvinhu zviri maybe 1 or 2 chandenge ndangochinja. Otherwise pabhora yepo zvinenge zviripo pamanagements ese mazhinji azoita macoaches. It's almost the same.
FC Platinum yakadarika Highlanders nepoint imwe chete kuenda pamusoro petafura yePremier Soccer League mushure mekuita mangange 0-0 neCapes United. Asi Platinum yakaoneswa chitsvuku nemaGreen Machine asi zvibodzwa zvichiramba kuuya izvo zvakaita kuti mumwe mutsigiri weCapes United Balazarus Banda vakunge kuti kugona kunenge kudada ine tsotso idzo dzaita dzisabhora kunwa.
Gedze panga pasina mara bhora tatamba but Gedze Platinum yatora Gedze ikaisa kusaidi ndokwatatadza kuwana magobhora ikoko. Those 3 chances tingadai tairwa 3-0 timu haina kana 1 shot on target yaiita game rese.
Highlanders haina kutamba mutambo wavo netriangle sezvo wakamiswa nevePremier Soccer League kuchityirwa mhirizhonga dzezvi matongerwo enyika. Mumwe mutambo wakamiswa nenyaya dzemhirizhonga ndeuyo waive pakati peTorocho Pirates neMutare City asi mitambo iyi yave kuzotambwa zuro remasvondo maviri rezvikwata zvePSL rapera. ZPC Kariba yakadzikira chinhano chimwe chete kusvika pachinzvimbo chechishanu mushure mekurohwa 1-0 neNgezi Platinum Stars asi Moses Pambochunga haana mufaro mushure mekunge chikwata chavo chakaita mangange 0-0 pamusha nehomai. Chunga atora point imwe chete pamitambo mitatu yadarika zvekuti kwatanga tunyaya-nyaya mumusha wemasunshine city. Mushure mekurova Highlanders 2-1 svondo rapera Chicken Inn yakarohwawo svondo rino 2-1 nechapungu kuAscot Stadium nemugovera. Zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka kuHwange iyo yakadamburwa 1-0 kuColliery neBlauwe City. VePremier Soccer League nhasi masikati vazivisa kuti mitambo yevhiki 14 iri kutambwa musi wechitatu nechina kuitira kuti mitambo yepakati pegore ipere svondo rino. Mitambo yegumi nemishanu iri kutambwa mukupera kwesvondo zvikwata zvobva zvaenda kuzororo remasvondo maviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.